Manera na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 4 2017.
Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu nchiti nezviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo ordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nenera.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vamwe vagari vemasvingo vakabatira hana mumaoko.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vamwe vana vakatarisirwa kunyora bvunzo dzeO-level gore rino vanogona kukundikana kunyora bvunzo idzi zvichitevera danho ratorwa nezvimwe zvikoro rekuti mari dzavanobhadhara kuti vanyore bvunzo idzi dzinge dzabhadharwa mangwana. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevabereki vane vana vari kunyora bvunzo gore rino vanoti vaiswa parumana nzombe nevakuru vezvikoro vavazivisa kuti mari dzekuti vana vavo vakwanise kunyora bvunzo dzeO-level munambudzi wegore rino dzinofanira kunge dzabhadharwa panotopera zuva ramangwana. Kunyange hazvo boka rinoona nezvebvunzo munyika reZimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC rakazivisa kuti vabereki vanofanira kunge vabhadhara mari idzi panosvika musi wa21 mwedzi uno. Mumwe mugari wemuHarare, amai Abigail Gutuza, avo vane mwana anodzidza pane chimwe chikoro achigara pachikoro ipapo kana kuti boarding chiri kumhondorongezi mudunhu reMashonaland West, vaudza Studio 7 kuti havana kufara nedanho ratorwa nechikoro chinodzidza mwana wavo. Amai Gutuza vati danho iri rauya panguva iyo homwe yavo yakaboka uye vasina kana kwekupotera. Pakatariswa kusamira zvakanaka kwakaita zvino munyika munyaya dzezveupfumi.
Inini semubereki ndakagumbuka, handisi tombofara zvaiitwa neichikoro zvekuti isi tiri kuzva kuti dheti rakataurwa deadline yekubhadhara exam fee April 21, and then all of a sudden takunzwa kuti hanzi bai mangwana kana masta asina kuenda, saka inenge zvishuvira kuti mwana wacho hachatonyori. Saka kana vachizva kuti vachinja madesi achabva pa 21 April, vadii kuchizvisa mumapepa, vadii kuita public announcement, tese tobva taziva, because izvozvi zvoungojumwa kunzi enda unobhadhara bai mangwana. Mari yacho inobva kupi zvamunonyatsoziva kuti kumabhenki mari iri kunetsa? Mari yacho inenge ichitonetsa, plus isusu tatakabhajetira kuti 21 April.
Mumwe mubereki ane mapatya anodzidza pane chimwe chikoro chiri munharaunda yemarondera mudunhu reMashonaland East, vaJames Chidhakwa, vatsinhira zvataurwa namai Gutuza. VaChidhakwa vati vana vavo vaviri vanogona kutadza kunyora bvunzo dzavo dzeO-level sezvo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo mumabhanga ose munyika.
Tiri kunzwa kukatya madzwa zvisinga zvakanyanya nenhau yekuti isusu hurumende yakamhinga yataura kuti ita deadline yekubhadhara maexam fees yavana musi wa21 April, but hakushamisika takunzwa kuti deadline yave kumangwana ende ndomusi rovharwa zvikoro. Hatichaziva kuti tivaonepi mari yacho kumabhengi, vada kuenda kumabhengi maqh ariko akanyanyisa asikwanisa kuchora mari, kana mabhengi kwacho kunova mwasitorana mari dzacho, hazacho zvinotangira papi nenyaya idzodzidzi.
Zvichakadai, vaJeffrey Chechete, avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano rinomirira vadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU, vakurudzira bazi rinoona nezvedzidzo yepasi kuti ripindire munyaya iyi, vachiti chinhu chinorwadza kuti mubereki anopedza makore 10 chete achiendesa mwana kuchikoro, asi vakuru vechikoro vozongomuka vachiti nguva yapera kuti mwana abhadhare mari yekunyora bvunzo. Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvikoro zvizhinji zvatora danho iri. Zvikoro zvine vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvozvo. Vamwe vakuru vezvikoro vataura neStudio 7 vasina kuda kubuda pamhepo, vachiti havabvumirwe nemitemo yavo yebasa kutaura nevatori venhau. Vati vatora danho iri nepamusana pekuti vachange vasiri muzvikoro izvi panguva iyo vana vachange vari pazororo. Zvichakadai, munyori mubazi rezvedzidzo amai Sylvia Utete Masango vati tivatumire mibvunzo yakanyorwa, asi pataenda pamhepo vanga vasati vapindura mibvunzo iyi. Nekune rumwe rutivi, gurukota mubazi iri vaLazarus Dokora vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo kudzamara taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanonzi vabvuma kuti pamakambani matatu akasarudzwa nesangano reUnited Nations Development Program kana kuti UNDP ndipo pachasarudzwa kambani ichawanisa ZEC michina yekunyoresa vavhoti yebiometric voter registration. Izvi zvinenge zvave kureva kuti ZEC haichadzokeri kumakambani gumi nematatu ayakanga yambosarudza kuti akwikwidzane mukuiwanisa michina iyi. Izvi zvinonzi zvabuda mumapepa asvitswa mukudare repamusoro reHigh Court nhasi nemagweta ari kumirira mai makarau panyaya yakakwidzwa kudare iri nesangano remubatanidzwa wemapato anopikisa wenera richipikisa danho rekuti ZEC iise urongwa hwekutengwa kwemichina iyi maoko Estate Procurement Board iyo yakakwirawo zvakare kudare pamwe chete neZEC.
Mutauriri wenera vaDouglas Monzora vanoti vari kufara zvikuru nedanho iri sezvo vanhu vakasarudzwa neUNDP vari ivo vave kuzowanisa michina nyika, kwete vanhu vaizosarudzwa nehurumende. VaMonzora vanotiwo musangano wenera wavakaronga kuti uitwe mangwana uri kuenderera mberi kunyange hazvo mapurisa akavarambidza kuti vasangane muAfrica Unity Square muHarare inove nzvimbo yavaida. VaMonzora vanoti musangano wavo wave kuzoitirwa panzvimbo iri kunze kweguta yave kunzi Freedom Square. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Tinofara zvikuru kuti nyaya yedu so far yafamba zvakanaka, although isina kupera zvayo. Asi chikurukuru chabuda ndechokuti mai makarau wabvuma iwo kuti vanhu chete vakasarudzwa neUNDP vanosvika vatatu, makambani matatu ndiwo chete avomakwikwi ekusupplya biometric voter registration kits. Ndiwo zvatati tatigara tichida izvozvo, saka tiri kufara zvikuru nenyaya iyo.
Zviri kureva here kuti hurumende yanga yakunzi ndo yaakutenga michina iyoyi haichapindi mazviri?
Hurumende iri kungopinda pakupa mari yacho chete, asi kusvika patasvika apa zvinoreva kuti makambanis matatu aya akasarudzwa neUnited Nations. Kana akasarudzwa neUnited Nations chete, isu tinofara nazvo. Chataatisingadi ndechekuti hurumende isarudze vanhu vayo, iyo ZEC yacho inofanira kudzosera chirongwa ichi kunosvika panosarudzwa munhu wekupedzisira kuUnited Nations. Ati izvozvo hazvisisina nyaya yakanyanya kukura zvayo, uyezve tatichikotawadzara nokuti vanobhadhara vamwe ndiani pakukwidza kwataita nyaya kumatare. Saka nyaya zhinji maswana inyaya yemacost yekuti anobhadhara ndiani, ndozvasara chete izvozvo.
Saka mutongi wedare apa here mutongo panyaya iyoyi?
Mutongo wedare haasati apa mutongo, tangoratidzana mapepa chete nokukurukura nemagweta amai makarau. Pamagwaro avanyora kukoti amaafidavits avo ndo pavaita maconcessions kiwayaya ekuti vanhu vatatu chete vakasarudzwa neUnited Nations ndivo vanenge vachizova nemvumo yekusupply mabiometric voter registration kits.
Totarisawo kuti mangwana mune musangano wamuri kuita wenera, muchiri kuenderera mberi here nemusangano wenyu?
Musangano wedu uri kuenderera mberi. Nyuninto yedu panyaya yesadzo dzakachena haisati yanyatsogadziswa zvakanaka, saka isu mangwana tinoti ingori faya faya.
Vanga vari mutauriri wenera vaDouglas Monzora vari parunare muHarare neStudio 7.
vamwe vagari vekumasvingo vakabatwa nekutya kukuru nezuro manheru apo dzimba dzavo dzangazungudzika zvichitevera kudengenyeka kwakaitika munzvimbo dzakawanda munyika pamwe nedzimwe nzvimbo dziri kuchamhembe kweAfrica. Gandri Maramba anotipanya inotevera.
Kundengenenga uku kwakasiya vanhu vazhinji vakabatira hana maoko. Kunonzi kwakatangira kuBotswana uko kunonzi kwakaningeneka zvakanyanyisa pamwe nekuSouth Africa uko earthquake iyi inonzi yaiva nesimba shoma pane remuZimbabwe. Vagare vataura neStudio 7 nhasi vanoti vakapindwa nekutya kukuru apo dzimba dzavo dzakatanga kuzungusika. Vatendai makause vanoti zvakavatyisa zvikuru apo vakangonzwa imba yozungusika uye panze pachiita mutinimira.
Earthquake takatoenzwawo nezuro. Kozi kuma 7-7, takatu, nana katu bata kapa, zwakaitika, kapi kadone katopuanika. Asima reporta kutara kuti iruku zoka, nasina 2 a.m. Saka, hika zoka, iri western, sezo zwakaitika nezuru, tukutu shikira mpenyewenu.
Vataka endi satisha zoro, wae mmusha weru jeko vanoti wo, vakashamisika kuti chicha itika sezo, wakanga vasinga tarisire kuti, zwakadai zinga itika.
Takabatwa nekutya kuzvikuru nyanya kuma past 7-7 uko. Takangowanawo mumba mawindow akutosheka sheka. Tasazoti ndiyo earthquake yacho tangoona ngoti ndozva kutoitika. Then ndope takazorangarira kuti earthquake yanga kutoitika.
Asi vamwe vagare vanoti vari kutya kuti earthquake iyi ikadzoka zvakare sezviri kutaurwa nevamwe vanhu vakawanda vanogona kurasikirwa nedzimba mudziyo pamwe chete nehupenyu. Mugari wekwa mcheke mzare tizi nyamaropa wanoti nasi varushika kurara mumba vachiti kunengenenga kune simba kungangodzoka semanziro avari kuita.
Ini ndiri kutotya kozi ndiri kutonzwa kuti hanzi nhasi iri kuuye inenge yakato simba kudarika yanga iripo nezuro. Saka ndiri kutotya kuti nhasi ndinomugara seimba macho apa iri kunzi ichauya kwakunoedza kureva kuti tinenge takarara ka. Saka zviri kutotivhundutsa takatobatira vana mumaoko izvezvi.
Amai Cecilia Garamombe vanoti vanotyira kuti hurumende haina kugadzirira kubatsira vanhu pakaitika matambudziko akadai sezvo kusina mari uye zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika.
Tiri kurarama mairi mazuva ano hatizivi kuti inenge yakagadzirira here kuti pakazoitika madamage vanhu vakakuvara vakarasikirwa nezvinhu zvavo kuti vangazokwanisa kutibatsira here. Tikatarisa futi pakamboitika kana mafloods paipai tinoona kuti zvakatozotora nguva kuti vanhu vabatsirikane. Saka hii zvogona kuzotiremera pamberi vapa.
Kundengenenga kwakanyanya kwakaitika munzvimbo dzakawanda dzinosanganisira Plumtree, Bedbridge, Harare, Gwanda nemasvingo. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Tichiri panyaya iyi, bazi rinoona nezvemamiriro ekunze rinoti kundengendeka uku kwakakonzerwa neearthquake yakaitika kuBotswana yakazoita kuti maungiro ayo anzwikwe kunyika dzemusouthern Africa. Mutauriri webazi iri vatichi Zinyemba vaudza Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 kuti havasati vanzwa kana paine vanhu vakakuvara.
Chokwadi kundengendeka kwakaitika nguva dzingangoita 20-8 nguva dzeZimbabwe dzemanheru. Apo kundengendenga kwakarema kune uremu hwekuita 6.5 on the Richter scale kwakaitika muBotswana, dzimbowo dzemuZimbabwe ehe nekuSouth Africa zvakanzwika. Saka tinotarisa kuti maongororo edu atiri kuona vanhu vazhinji kubva kuChipinge, Gwanda, Kariba, Mutare, Bedbridge, Weza, Kezi, Harare, Bulawayo nekuKlamuti kwese kwese vakanzwa kundengendenga ikoko. Asi chatisinganyanya kuziva ndechekuti hatisati tawana hedu hwohwo kuti pane zvinhu dzimba dzakapunzika here kana kuti pane zvakatsemuka here. Asi isusu sevabazi vemamiriro kunze neyemamiriro ezvinoitika zvekundengendenga izvozvo mazuva anotevera mashomananaya tichange tichiona kuti zvakamira sei, kune kwakapunzika here kana kuti pane zvakaitika zvakanyanya kutitevera kana kukuvadzwa kwevanhu nezvakadaro.
Mungatimi vanhu vachinge vanzwa zvakadai tomboti zvanga zvanyanya maningi vanofanira kuita sei?
Chinowanzoitika ndechekuti kundengendenga kunogona kungouya musina kuzvitarisira. Zvakasiyana nemamiriro ekunze yatinonzwa kuti makore aya achangonaya. Saka zvinonesa kuti mungadi, asi zvakadaro tinonge tichikurudzira kuti kana kuri kunge zviri kana kuti uri tingati mumahofisi mune matebhuru aya anenge matafura aya unogona kuhwanda pasi petafura pema teburi yayo asi zvichienderana nokuti kundengendenga uku kwakakura sei.
Mungati menyika yakagadzirira here dai paiwanikwa chiitiko chakadai chichitangira imomo muZimbabwe?
Ndisingazvive ndodarira kuti mamwe mabazi ehurumende kana edzimwewo nhengo dzinogona nge dziri munyika dzinogona kunge dzichikwanisa kubatsira ipapo, asi isusu tiri vemamiriro ekunze. Chinonyaya kunetsa pakundengendeka kwenyika kunoti haunyatsoziva kuti zvichaitika, unozongoona zvaitika. Saka ndinodaira kuti pane mapazi ose kutaura kwandaita ehurumende vane basa iroro rokuzonge vachibatsira vanenge vavingwa nenjozi yakadai.
Mutauriri webazi rinoona nezvemamiriro ekunze Remit Department vatichi Zinyemba vachitaura namaFlas Musanganya uye weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kuchepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vaongorori vayambira kuti ukoronyera hwave kudzoka kumahombekombe kweSomalia mushure mekunge varume vanga vakapakata zvombo vapamba ngarava mbiri mukati memaava makumi mana nemasere vakadziendesa kune imwe nzvimbo inozivikanwa semuzinda wemakoronyera. Nemuvhuro makoronyera akapamba ngarava yekupakistan Salama 1 mushure mekupamba imwe yekuindia MSVAI Kausa.
Kusagadzikana munyadzi zvematongerwo enyika muSouth Africa kwauya nemuseredzero apo sangano reSNP Global riri kuti kuvandudzwa kwedare remakurukota uye kuwedzera kwekurudziro yekuti mutungamiri wenyika iyi vaJacob Zuma vasiye basa zvadzikisa chiremera chenyika iyi munyadzi zveupfumi kuisvitsa kumadhaka chaiko.
Vaongorori pamwe nevashandi vanoona nezvekudzivirirwa kwenjodzi nhasi vapomera hurumende yeSyria kana kuti ndege dzehondo dzeRussia mhosva yekushandisa muchetura mukurwisa rimwe guta riri pasi pevapanduki riri kumaodzanyemba kweSyria. Vanhu vanosvika 65 nevashanu vakafa, vamwe vanodarika 300 nemakumi mashanu vakakuvara, vamwe vavo zvakaipisisa.
Makare, kambani yainzi Cold Storage Commission yave kunzi Cold Storage Company mazuva ano yaive chidadiso chenyika. CSC yainge ine makambani kumarondera Harare, Chinoi neBulawayo ichitengesa nyama kunyika dzekumawirira kana kuti dzemuEurope. Izvi zvaipa nyika mari inosvika 100 miriyoni pagore. Kunyangwe hazvo EU yakatemera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Zvirango, gungano reEU richiri kutenga nyama yemombe kubva kuZimbabwe, asi Zimbabwe ndiyo hayo iri kundikana kuzadzikisa chiga chayo. Mumakore akare aya, CSC ndiyo kambani yesiraha yaive hombe muAfrica mose, asi iko zvino kambani iyi ine zvikwereti zvakawanda zvapakuti igwadame. Nhasi chaiye kumarondera, mimwe midziyo yekambani iyi yange ichitotengeswa nezvikonzi zvedare nenyaya yezvikwereti izvi. Kumakore ekuma1990 kambani iyi yainge ine vashandi vakabayirwa zvitupa vanodarika chiuru nemazana mashanu nevamwe vakawanda vaiita maricho, asi iko zvino kune vashandi vasingadarike mazana mashanu. Kambani iyi inonzi iri kushanda pazvikamu 10 kubva muzana kana kuti 10% capacity utilization. Kutatarika kuri kuita kambani iyi kwapa kuti kambani yeNational Social Security Authority kana kuti NASA iuchike mari inosvika mamiriyoni 10 nemasere kuBulawayo kumutsiridza kambani iyi. Asi vamwe vashandi vanoti vave nemakore akawanda vachinzwa mashoko akadai ekuti pane vanoda kumutsiridza kambani, asi pasina chinobuda. Nekudaro vanoti vanovimba kuti rwendo runo haasi manatsa mukanwa ndonda kurota ichiyamwa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanoti vanofara nezvaitwa neNASA. Vamoyo vanotiwo izvi zvichamutsiridza upfumi hweguta reBulawayo nekuwanisa vanhu mabasa.
Makambani akawanda akavhara muBulawayo, saka zviri kuitwa neNASA chinhu chakanaka kune ruzhinji rekubulawayo mabasa kuwana nzvimbo yekutengesa mombe pange pane zvimwe yatinoti related industries vana glue maskins leather
asi handi vose munyika vari kuti nasa yabaya dede nemukanwa nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vaimbotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce Valaxon Zembe vanoti NASA iyo inoshandisa mari dzevashandi dzemudyandigere haifaniri kuonekwa ichisungirira mari pagumborengwe.
Mari yeNASA inokosha nekuti imari yemapenjeni yevanhu. Peinoiswa panofanira kunge pari panhu pane ramangwana rakanaka. Vanoita kuti mari yacho iwe inozobereka ichikura kuitira kuti vanhu pavanoenda kumudyandigere vavo vasazotambudzike nekushaya mari. Makambani akaita sana cold storage kurudziro yedu kuhurumende ndeyekuti ngavatsvage vemaprivate sector vavanoita mapartnership navo pachirongwa chinonzi iyo public private sector investment program. Ndo zvinoita kuti inyase kusimuka zvakanaka nekuti inenge yaakufambiswa sebusiness company.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union Vapo Zakaria vanoti vanopfuya mombe vanotambira zvikuru danho rekumutsiridza CSC iri.
Makore ose eri mashure umu cold storage isati yava kambani ichinzi cold storage commission yanga ichipa varimi mukana wemarketing yemombe dzavo nekuti kwava kuchitori nemamaketi nemabuying point.
Asi vaZakaria vanoti varimi vanodawo kupiwa mukana wekuti vave varidzi vekambani vachitenga mashares.
Varimi havangodi kutengesa mombe dzavo, vanoda kuwana mari kubva pamombe dzavo. Saka zvinogona kuwedzera mari kuvawo zvekare nemashares kana kuti tingati kuva vana muzvina business vari varidziwo vecold storage iyoyo. Zvakabatana nehurumende, zvakabatana neNASA iyoyo.
Makare, Zimbabwe yainge ine mombe dzinosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere, asi iko zvino mombe dzadzikira kusvika kumamiriyoni mashanu nezviuru mazana maviri, uye dzenyama dzaderera kusvika pazviuru mazana maviri kubva pazviuru mazana matanhatu nezvishanu.
Munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji vanoti kunze kwemvura yakanaya zvakanyanya gore rino, vanhu vekuMozambique vari kupinda munyika ndivowo vari kukonzera kupararira kwezvirwere zvemalaria nezvimwe zvemudumbu zvakaita setyphoid. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaGwinji avo vange vari kuudza komiti yeparamende inoona nezveutano pamusoro pezvavari kuita kudzivirira malaria nezvirwere zvakaita setyphoid munzvimbo dzakabatwa-batwa nemafashamu, vati vari kuronga kuita musangano nevamwe vavo vekuMozambique nechinangwa chekupedza kupararira kwezvirwere pakati penyika mbiri idzi. Dr. Gwinji vati kubvira kutanga kwegore kusvika muna kurume, uwandu hwevanhu vaive nezvirwere zvakaita semalaria, cholera netyphoid hwakakwira, uye bazi ravo rakatora matanho akawanda ekuderedza kupararira kwezvirwere izvi. Vati semuenzaniso, kusvika muna kurume pane vanhu 134,224 vainge vabatwa nemalaria kana zvichienzaniswa nevanhu 80,964 vainge vabatwa nemalaria panguva imwe chete yegore rapfuura. Dr. Gwinji vati vazhinji vevanhu ava vanogara mumatunhu ari kumuganhu neMozambique anoti Masvingo, Manicaland, Mashonaland East neMashonaland Central. Vati ndosaka vave kutaura nevamwe vavo vekuMozambique kuti vagadzirise dambudziko iri.
Respond to some to this cross border challenges arrangements
kuti tigadzirise dambudziko ravanhu vanobva kuMozambique. Tiri kuronga musangano nevamwe vedu vekunyika iyi kuti tironge kuti tingagadzirise sei dambudziko rekupara kwezvirwere pakati penyika idzi.
Dr. Gwinji vatiwo vakatoisa mishonga, maneti nezvimwe kunzvimbo dzine malaria pamwe nekudzidzisa vashandi vebazi ravo vari munzvimbo idzi kuti vakasike kuona nekurapa avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi. Vati zvirwere zvetyphoid zvakawanda muHarare kunyange hazvo zviri kuwanikwa kune mamwe matunhu. Vatiwo vari kutora matanho ekuti zvirwere izvi zvisapararire. Asi dzimwe nhengo dzekomiti dzati manyepo kuti bazi reutano rinoshanda mumatunhu ese dzichiti semuenzaniso munzvimbo dzakaita sembire kuMashonaland Central vanhu vanotoenda kuZambia kunorapwa zvirwere izvi. VaGwinji vazivisawo kuti vakatowana mari yekurwisa malaria kubva Global Fund pamwe nerubatsiro rwekurapa nekurwisa zvimwe zvirwere kubva kune mamwe masangano anobatsira.
Madistricts ese tinoatarisa zvakafanana, hapana ratinosiya, ese tinenge tichiwana information kubva ikoko. Kana kwaita problem toona kuti tinogadzirisa sei nezvatinenge tinazvo. Pandanga ndichitaura musoro pecentenary apa ndanditaura musoro penzvimbo dzakaafektwa nemafloods dzakanzi ne Department of Civil Protection, ndo nzvimbo dzaafirwa nemasi, ndo kwandataura centenary. Mbiri haina kupinzwa ipapo. Asi kana takuenda kumalaria maoutbreak, inotovapo sekutaura kwaita chirebava. Ndo mamwe madisi atinoziva kuti kana kwatanga kunaya kunonetsa kusvika. Saka zvokutrena zvokuisa zvinhu zvinotangira ikoko, kwochizouya kuno zvino kunosvikika kuzvisinganetsi netsi.
Asi vati chikuru chinodiwa ndechekuti hurumende inofanira kuwanisa bazi ravo mari yakakwana, vachiti kana masangano anobatsira akamira kubatsira Zimbabwe, munyika munogona kuita dambudziko guru munyaya dzeutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Studio 7 yakatanga kutepfenyura murimi rweShona Nendebele musi wa7 kubvumbi 2003. Studio 7 iri kusvitsa makore 14 ichitepfenyura nemusi wechishanu. Kutanga nhasi tichange tichinzwa pfungwa dzevateereri veStudio 7. Wekutanga ndevaWallace Mawire vanogara muZimre Park.
Studio 7 station yenhau inotipa news dzakasiyana-siyana zvokuti iye zvino yako tambirawo kune nzvimbo dzakasiyana-siyana tichionawo zvimwe zvedunge zvimwe nhau dzinenge dzivanhu vangadzaunga singawane dzichitsikirirwa pasi. Saka takuwanawo imwe information yakasiyana-siyana munyika kuti vanhu tinenge tichinzwawo zvimwe zvinhu zvadzinenge zvikakwanisa kuwanikawo.
Uyo anga ari muteereri weStudio 7 vaWallace Mawire vachitipa pfungwa dzavo pachirongwa cheStudio 7.
Studio 7 radio yakati jekera zvikuru nokuti ino mira iri pachokwadi, saka inotiitira zvakanaka nokuti inotaura idzo dziri nyaya chaidzo chaidzo dzinenge dziri kuitika.
Muchirongwa chevechidiki chethe connection nhasi tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vavhote neuwandu hwavo musarudzo dza 2018. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318 kana kunyora paFacebook yedu yeVOA Shona. Ngatisanganei nhasi nenguva dza 8 o'clock muchirongwa The Connection, muneni mutungamiri Nkomo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa kurudziro yekuti vechidiki vanyorese kuvhota.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichitumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vamwe vabereki vochema-chema nezuva ratarwa nezvimwe zvikoro rekuti vange vabhadhara mari dzebvunzo yeordinary level.
Zimbabwe Electoral Commission inobvuma kuti ichapa basa kukambani iri pamakambani matatu akasarudzwa kare neUNDP kuti itenge michina yekunyoresa kuvhota sezviri kudiwa nesangano reNERA.
Kundengendeka kwakaitika nezuro manheru kunosiya vagari vekumasvingo vakabatira hana mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, toksiyaimina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 4 mabasa 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi.
LeZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana njengeBotswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika okugoqela leZimbabwe izolontambama kwethuse abaningi. Abalimi beMatopeleland North bakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayo nale inyanga kaMabasa. Zonke lezi ndaba lesinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. LeZimbabwe lichazwe njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngontanga emhlanganweni wokuhlaziya ngomkhankaso wokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula emhlabeni jikelele phansi kohlelo oluphawulwe nyakenye olwe-Declaration of Peace and Cessation of War, DPCW, owenzelwe emahofisini omeli weMelika eZimbabwe. Umqondisi wenhlanganiso yePlatform for Youth Development, PYD, uMnumzana Clarice Maduku, utshele umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso yeInternational Peace Youth Group, IPYG, ukuba eZimbabwe lilokhe libhekane lenkinga eziningi okumele zilungisiswe ukuze kube khona ukuthula uqobo.
The demand for peace is extremely high as we are less than 15 months.
Kuyadingeka kakhulu ukuthula elizweni njengoba sisondela isikhathi sokhetho lomnyaka ozayo ka-2018. Sesizibona izehlakalo kwezombusazwe esekutshengisa ukuba iningi lenkokheli yezombusazwe izosebenzisa indlela yokutshengisela ukutho imibono yabo.
Omunye wabasakhulayo ovele ekolitshini le-University yeZimbabwe, uSandi Mkhwanazi, ulandisa phezulu kokuba kujoni kuye njengosakhulayo nxa kukhulunywa ngodaba lokuthula.
Ukuthula yikuhlaliseka ngaphakathi okugoqela ukuhlaliseka la ngaphandle, ukuhlalisana kahle la umakhelwane. Ukuthula engingakubiza ngithi ngezindlela yikuqoqeka kwesizwe singabantu kumbe siyisigaba senelisa ukuhlalisana kahle nxa singakhayelela sisukela phansi ezigabeni ukuthi abantu bayanelisa ukuthola konke angabe kufisa. Ngabe kuyikuhlaliseka ekutholeni ukudla okungabenza basuthe ekusutheni kwabo bakwanisa ukuma abaphumelele kho konke abafisa ukuthola.
Uvumelana lombono othi eZimbabwe lokhe lingakakutholi ukuthula uqobo lanxa ingekho impi elizweni.
Asi ngeke sithi kulokuthula nxa abantu bengavunyelwa ukudemonstrate. Singakhangela iconstitution yeZimbabwe. We have a constitutional right to demonstrate peacefully. Nxa igovernment ingavumela abantu ukuthi bethi air out their view, kuvunyelwa ukuthi sengikhulumile engicabangayo ngendlela lokuthula phakathi, ngingabi lokwesaba ukuthi sengikhulume lokho emfisa ukuthi kwenzakale kulokunyokuza ngehlela ngemva kwalokho. Okungehlela ngemva kwalokho esengikhulumile kunjengisa ukuthi kulo akulakuthula.
Abomanyano wenhlanganiso zabontanga emhlabeni jikelele ye-International Peace Youth Group, IPYG, bathi kungafezeka lokho abangakho kube lokuthula uqobo umhlaba wonke Nga abantu bengaguqula imikhuba lemicabango yabo la kundlela ababona ngayo abanye babo emhlabeni ijikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngezandla zombili isigwebo seminyaka elikhulu ejele ephiwe abeZimbabwe ababili abayingxenye yalabo abadlwengu labesifazane ababili babulala omkabo ngokubaphosela edamu bephila. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi isigwebo lesi esethulwe ngumthethwandaba weJohannesburg High Court siza kwenza lezinye izizalwane zeZimbabwe zesabe ukudala amacala kwele South Africa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umashulu emthethwandaba weHigh Court eJohannesburg uPhaphi Masopa uthola abeZimbabwe ababili uEdmond Ndlovu oleminyaka engamashumi amabili lantathu 23 loThabo Nkala oleminyaka engamashumi amabili lanhlanu 25 kanye lesizalwane sakwele South Africa uMduduzi Matibela oleminyaka engamachuma amathathu lantathu 33 belecala lokudlongula ukubulala lokweba. Bobathathu bagotshela ukuhlala ejele kweminyaka elikhulu 100 years ngamunye ngecala lokudlongula ukubulala, wasefaka phezulu eminye iminyaka elijumi lanhlanu kodwa ezasebenza ndawonye lale elikhulu. Ngo-2015 abathathu laba ababehamba labanye abayisishiyagalolunye abangazange babonakale bafike endaweni yokuziphumulela eRose Park edolobheni leJohannesburg, bafica amadoda amabili labomkabo. Ngemva kokubalalisa phansi, basebenzisa ingqamu ukudabula impahla zangaphansi zabesifazane ababili, qede lapho babadlungula. Omkabo bona bababamba ngamandla ukuthi banqunule, qede lapho bababopha izandla babaphosela edamu bafela khona. Batshontsha-ke yonke impahla yalabo bantu basebebaleka, kwase kubanjwa abathathu laba kuphela. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Chabalala uthi lesi sigwebo siza kuba isifundo esikhulu kakhulu kwezinye izizalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa.
Dilika jene ebebafanele sibili. Umuntu waseZimbabwe wonke otholakale le trial fund lenaleli akagwetshwe leyo mnyaka o elengiswe vele. Umuntu ongumama ufana lo mama wakho uzalayo fanele ukuthi kwenzakale emuntwini omaziyo oyisihlobo sakho.
Yasinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mandla Donga ongomunye wabasekele kakhulu abesifazane laba ngesikhathi sokuthethwa kwaleli cala uthi uyesabeka umonakalo odalwe ngababulali laba empilweni zabane laba ikakhulu abesifazane abasaphilayo.
Bayimoshile ikusasa lala amantombazana and leyo nto idala ukuthi la amantombazana angaphinda amethemba umuntu wesilisa. Kufike le nto emqondweni yabo ukuthi kambe umuntu wesilisa vele uyingozi, uyabulala, uyadlwengula. Ekuyinto ecikela phansi isithunzi sethu thina abantu besilisa, kanti asifani sonke.
Omunye njalo weZimbabwe unkosazana Agnes Ncube uthi ukhathazekile ngabanye balezi zigangi abangakabanjwa.
Abanye babo basele ngaphandle basazoqhubeka ngobugebengu ade bebenza bebonke, nalabo osisi ababenza kubo ubugebengu akusoze kwaphela.
UMnumzana Donga uthi vele izigebenga lezi lazo bekufanele zisiwe kogoqanyawo.
Kube kuya ngami kube bathola i-death sentence ngoba lokho abakwenzayo kucishe kufana nokuthi babulala abantu abane. Ababili bababulala physically, ababili bababulala spiritually. Ngesingami kube nje nabo bathola i-death sentence.
Isigwebo sendambo kwele South Africa sahle sesulwa ngemva kokuthola uzibuse ngo-1994. Loba kunjalo baningi abakhala ngokuthi sibuyiselwe ukuze sibe ngumvuzo wezigebenga ezifana lalezi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Kube lokuzamazama komhlaba kwele Botswana izolo ntambama ukwethusa iningi ukugoqela ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Ukuzamazama komhlaba kufikile laseZimbabwe lemazweni angomakhelwane afana leSouth Africa. Intathele izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseGaborone eBotswana.
Abanye baZimbabwe bathi bafikele ukwesaba ngesikhathi kusiba lokuzamazama komhlaba onyikinye indawo eziningi eBotswana. Lokhu kuyenzakala kwesikhathi esidlula umzuzu kwashiya iningi lithithibele noma nje kungazange kube lomonakalo. Isisindo sokuzamazama sifike kusithupha lengxenye esikalini sokulinganisa ukuzamazama komhlaba eseRichter scale okutshengisa ukuthi besekusele kancane ukuthi izakhiwo ziqale ukubhidlika. Ukuzamazama kungadlula isithupha izakhiwo kanye lokulimala kumbe ukufa kwabantu kulakho kwenzakala. Umnumzana Dumisani Ncube esedolobheni leHabroni yena uthwethu kwamagama emangaliswe yilesi sehlakalo.
Ngesikhathi iplay le iqalisa besibukeli wewene theatre play, if I can say. We're still watching the play. Kwaqalisa nje kusanyekinyeka kancane. Ngicabanga ukuthi kumbe izinyawo zami eziqhuqhayo. Kwagcina ukungizilela sizwa umdumo phansi, so ungazathi kumbe ibhasi edumayo kumbe isitimela esidlulayo. So abantu bayethuka kubi. Kwaba lesiphithiphithi khonapho, umdlali kade siwubukile wagcina umiswa kancane. But inhlanhla ula muntu olimeleyo, akulaphahla oluwileyo, akulanto eqabu.
Kukanti omunye umnumzana Afias Joko uthi ubengakhangeleli ukuthi isehlakalo esifana lalesi singenzakala kwele Botswana.
Okwenzakeleyo sibe singakukhangelelanga njalo kusethusile. Cabanga ukuthi uhlezi endlini kube sekusenzeka okwenzekeleyo. Njalo indawo efana nje le Botswana yindawo okungajwayelekanga ukuthi kube lento okufana le-earthquake.
Kube ungokwesithathu iBotswana isiba lokuzamazama komhlaba ikuqala yabakhona ngomnyaka 1952 ile sindo se-6.7 kodwa akwaziwa kumbe yadala umonakalo. Yesibili yabakhona emnyakeni amashumi amahlanu asanda kudlula noma nje yayiphansi ngesisindo se-4.2. Ukuzamazama komhlaba kwayizolo leBotswana kufinyelele eZimbabwe kakhulu imhlubulo engemandebeleni lenkabazwe kuthi kusiya phezulu kufike nje sekuyikwenyikinyeka. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection namuhla sixoxa ngomkhankaso okhuthaza abasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi kukhetho luka 2018. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami owenu uNtungameli Nkomo.
Uluhlu lweziqondiso zezifundo i-curriculum entsha esanda kwethulwa nguhulumende lokho isaphica ababalisi abaningi besithi uhulumende utshetshe wayethula engakakhulumisani loZulu. Njengesiqondiso sokuthi izifundo ezesayensi loba ezemaths zifundiswe ngolimi lukamama akusebenzeki. Okuninga sikuzweni kuMike Hobe oStudio 7 exoxa lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Uhlupho yikuthi isilabhasi le entsha yebo nxa ikhangele ingabe ilezinye izinto eziphakamisa impilo yabafundi bangaphuma esikolweni, ikakhulu izinto ezinjengemisebenzi yezandla. Ziqakathekile lezo zinto empilweni yomuntu. Kodwa uhlupho yikuthi ifucelwa ebantwini kungalungiselelwanga lutho. Kanti njalo kulezinye izinto ezivele zibuyisela imfundo emuva, imfundo yabantwana. Njengalokho ama-mask display asibo nitina abanye ukuthi kunceda ngani.
Kodwa baba uNkandla, awucabangi ukuthi ukungeniswa komthetho othi abafundi sebengafundiswa kusetshenziswa ulwimi lukamama kuyinto ebaphakamisayo emfundweni zabo ezijiyene?
Ngathi ulimi lukamama lona lolo olukhulunywayo utsho ukuthi ngenye indlela abantwana sebezaphelela nxa bengabantwana betsholotsho sebezaphelela etsholotsho lemandebeleni kuphela na? Bazaphuma nini babone umhlaba phela lo ungaka njengoba wena usemelika kathesi? Alubi isilungu kawusazi ubuza khuluma njani, nemtshina nalo oyisebenzisayo uyayisebenza njani njengoba izinto zakhona eziningi zibhalwe ngesilungu? Ulimi lwabazali, ulimi lwangekhaya kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu balufundise. Kodwa kumele sivume ukuthi indimi ziyatshiyana ezimeni zazo.
Singaphinda lo mbono wakho ngolwimi labatsha. Singathi wena ucabanga ukuthi le curriculum entsha iyabheda. Awungitshele-ke baba uNkandla, i-curriculum le iyasiza na abantwana esingathi ngesingizi balama learning difficulties?
kuqala vele khona lokho ukuthi abantwana bethukaniswe ngokuthi mhlawumbe bayakhubazekile. Ukukhubazeka kakufanani njalo ukukhubazeka kuthi abantwana kabenelisi. Ezinye izifundo sibula abantwana abakhubazekile asinto engelanyamba ungelasana ulako ukufunda lalaba abantwana esithi baphelele. Kube sekusithi-ke laba abanye sithi abangaboniyo abafunda lokho kuthiwa i-braille kayikho kawakho lawo ma-braille bazafunda njani kuyababandlulula khona lokho.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezemfundo, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk lamhla kulo hlelo lwabesakhulayo olwe-The Connection. Sixoxa ngomkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuyavota ukuze baphatheke kukhetho lomnyaka ozayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni silandelayo othi sikhangele esivela kwamanye amazwe. Amapholisa kwale Russia abika ukuthi inhlolisiso asebeyenzile iveza ukuba ibhomba elidubuke esitishini sesitimela eSt Petersburg belithiwe emzimbeni welinye lwamalwa icatsha obeyisizalwane seKyrgyz u-Akhron Dajilov laye ohle wakufela kule ingozi ebulele abantu abalitshumi lane kwalimala abedlula amatshumi amahlanu. Ukwehliswa kwelizwe leSouth Africa kuluhlu lwesimo somnotho welizwe inhlanganiso ebona ngoluhlu lwamazwe angathembekanga ukwebolekwa imali eye-S&P Global Ratings sekudale ukwesabela ukuthi ukonakala komnotho weSouth Africa kuzahlasela lelizwe leZimbabwe. Ilizwe leSouth Africa lafakwa kusimo esithiwa junk status inhlanganiso le kulandela ukuxotshwa kwabaphathintambo abambalwa ngumongameli Jacob Zuma ngeviki edluleyo okwahle kwawisa isisindo serand nxa liqathaniswa ledola leMelika. Ingcwethi zomnotho zithi isisindo lesi sizaqhubeka sisiwa ngoba umumo wezombusazwe wakwele South Africa usungasahlalisekanga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi kwezomnotho umnumzana Busisa Moyo njalo ongumkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries.
Ama-report, ama-official reports bathi kayikafiki ku-junk status kodwa isendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawa makhampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa aza kuthola kunzima ukuthi bathole imali kuma-international market ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status itho ukuthi abantu kabasafuni ukukweleda imali kumbe kabasakunaka kele ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe. Ngenxa yokuthi xa i-South Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo 1980 kutshaya u-1995 i-South Africa laphana iphansi kuka-apartheid. IZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina wobo-Qantas labo bantu abantu babelenda even khonapha koBulawayo
khona
ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi ngalisiwa okwenzakala ukuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezishiphile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama US dollars. So uyathola ukuthi izinto sezishiphile ezivele eSouth Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda. Abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu. Thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiswa eZimbabwe. So lokhu kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Uyathola even isipina, into ezinjalo ziyabe sezingena, isayimende, izinto ama-factory akhona eZimbabwe, oPortland Cement abalungisa isayimende. Kodwa uyathola isayimende singeni vele eSouth Africa, singeni vele eBotswana ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga.
Kanti manje njengoba ele South Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status siphi?
IZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma. Kanti abantu laba abanika ama-status laba bayanxuswa. Banxuswa, uyabanxusa ukuthi buyanini lizekhangela ukuthi thina umkhonomi wethu umi kanjani, base belinika ke i-status sangkhona thina we are unrated.
Hello ke ngumnumzana Busisa Moyo, ingcwethi kwezomnotho njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalimi beMatabeleland North abakhangelele ukuvuselela ukulima bethelezela ingqoloyi kusukela phakathi kwayona le inyanga kamabasa emasimini angaba ngamakhulu ayisithupha lamachumi amahlanu ama-hectare, i-650 hectares, phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Agriculture. UNompumelelo Moyo siphala lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Emizameni yokuqeda kanye lokwenqabela indlala eZimbabwe, uhulumende usevuselela inhlelo zokulima ngokuthelezela ezi-irrigation elizweni ngenhloso yokugcwalisa iziphala zelizwe. Umqondisi we-Agritex eMatabeleland North, uMnumzana Dumisani Nyoni, uthi insimu ezizahlanyelwa ingqoloyi lokhe zilomumbu njalo kusasemanzi abakaqedi ukuvuna.
Abalimi abalima ingqoloyi, abalimi abalima bengokuthelezela. Ngakho sikhangelele ukuthi labo balingani nanzelela sizafika ngaphezu kwe-650 hectares esizayihlanyela ingqoloyi. Insimu ezizangena ingqoloyi zilomumbu kathesi. Umumbu lo usuvuthiwe ubuningi bawo, kodwa ngenxa yokuthi izulu beline kakhulu ukoma emasimini ngani kusasalele muva kutsho ukuthi kuzasidonsa ithubanyana ukuthi siwukhiphe wonke umumbu osemasi.
Uqhubeke ethi abalima ngokuthelezela eBhinga labazatholiswa inhlanyelo, umvundiso lakho konke okudingakalayo ekuhlanyeleni ingqoloyi.
Singakuphela nalinyanga siyabe sesihlanyela. Uhlelo lwabaningi abalimi bazangena kulwalolo lukahulumende oluphathisa ngenhlanyelo, luphathise ngemfundiso kanye lendlela zokulima. Ama-irrigation schemes zipho wonke aseBhinga leLupane azaba le ndima yengqoloyi. Kube sokusithi-ke lama-commercial farmers labanye abalimi ngabe kubile mbuzi, kodwa sikhangelele ukuthi hhayi sizasifaka isilimo sengqoloyi. Sikhangelele ukuthi kusiyaphela ngalinyaasibiyo kule ndima ethile ezabe siqalile ukuhlanyela.
Wengeze ethi abalimi bamapulazi amancane amakhulu labasemaphandleni bazaphatheka ekulimeni ingqoloyi lonyaka.
Abantu sesiphambili ngamalungiselelo inhlanyelo isikhona, kayikeneli imfundiso sokhona kodwa ukeneli, kodwa sikhangele ukuthi kusiyaphela inyanga konke kuyabe sokulimela. Khathesi njengoba sitsho ukuthi sikhangelele ama-irrigation schemes, angithi bangena beliqhinga aba-irrigation schemes, bese siba nabangena umuntu nomuntu ngeplazi lakhe phose ebubi silabalimi abane kube sokusithi ubuningi babalimi bazabe sebukuza kodwa bele ndawo ezincane kodwa silamaplazi azabe fala indima ezinkulu.
Eminyakeni edluleyo abalima ngokuthelezela bebeke bayekela ukulima ingqoloyi ngenxa yobunzima bokusilela kwezulu, intengo yenhlanyelo lomvundiso engahambelani lemali yokuthengisa ingqoloyi isivuniwe okubangele ukwehla kwesilinganiso sengqoloyi evuniweyo. IZimbabwe isiphila ngokuthenga ingqoloyi kwamanye amazwe ngoba ilizwe libhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kahle kwezulu, ingcwethi zisithi kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Udaba olulandelayo ludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Endaweni eziningi lapho okwakulempi khona emazweni atshiyeneyo, impi kayipheli ngokubeka phansi izikhali. Kulamazwe anjengeColombia lapho uhulumende wavumelana khona ukubeka phansi izikhali lamalwecatsha awe-Revolutionary Armed Forces of Colombia okulokhu kuhlupha omaqhuphula abavimbela ingqubela phambili. Omaqhuphula laba benza ukuthi kungasetshenziswa umhlabathi omningi njalo ukuthi abalimi bengenelisi ukulima lokwelusa inkomo lezinye izifuyo bekhululekile. Lokhu kuvamile emazweni amaningi njengoba kunzima ukuthi abantu bahambe endaweni ezijiyeneyo kumbe emigwaqweni lapho okuyabe kulabo maqhuphula khona. Abanye abantu bayalimala kube labanye ababulawa ngomaqhuphula nxa behamba emgwaqweni kumbe bedinga izithelo zeganga lokunye okufanayo. Abantwana abaningi sebafa abanye balimala ngesikhathi bedlala inguqu ngenxa yabo maqhuphula. Lokhu yikho okwenza ukuthi mhlaka 4 ngoMabasa mnyaka yonke kunanzwe ilanga le-United Nations International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action. Ngelanga leli uZulu ukhuluma ngabomaqhuphula kuvezwa okubi njalo kudingwa indlela abanganqabelwa ngayo. UMnumzana McDonald omele isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olwe-State Department uthi ilizwe lakhe lisebenza lomhlaba wonke jikelele ekudingeni indlela zokunqabela ukubulawa kwabantu ngomaqhuphula ngesikhathi sokuphele impi emazweni atshiyeneyo. Kusukela ngomnyaka ka-1993 ilizwe leMelika selinike amanye amazwe amabhiliyoni phose amathathu amadola eMelika, $2.8 billion, yokugebha omaqhuphula. Uthona uthi imali le isetshenziswa njalo ukunceda labo abalinyazwa ngomaqhuphula lezihlobo ezabulawa ngomaqhuphula. Uthi umphathintambo ohlangothi lolu uMnumzana Rex Tillerson uyananzelela ukuthi kuqakathekile ukugebha omaqhuphula emazweni anjengeSyria le-Iraq lapho okulabantu asebebuyela khona emakhaya kulandela impi yomvukela.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika. Singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. EleZimbabwe lichazwa njengelinye lamazwe angakabi lokuthula uqobo lanxa kungelampi njengamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Ukuzamazama komhlaba okwenzakale ngasemhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe izolo ntambama kwethuse abanengi. selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama uChris Gande, ngilithiya lo ntungameli Nkomo ku Studio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.